manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 24/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yomanikidza varairidzi kuti varatidzire kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende zvibviswe mangwana ichiti
dai nyika yenyu isu sebazi reprimary ne secondary education tinokurudzira nyaya dze anti-sanctions nekuti isusu senyika ye Zimbabwe ma sanctions akatijorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo
asi mamwe masangano anomirira varairidzi anoti izva zvina maturo ose nekuti
tokuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinoramba zvichiuyiswa musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19 musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano wateachers for ed apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanchiro
Munau dzemitambo chikwata cheZimbabwe chopona nepasaka reshumba mumutambo wecricket neSouth Africa nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mugungano reSADC dzakatarisirwa kubatana neZimbabwe mangwana dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende yeZANU-PF zvibviswe Asi mamwe masangano evarairidzi munyika anoti haasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti aite zvirongwa zvakanangana nekucherechedza zuva iri achiti izvi zvinokanganisa vana vari kunyora bvunzo Frank Chikore anoti panyaya inotevera
Mutauro webazi redzidzo vataungana ndoro vati varairidzi nevadzidzi mangwana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa neSADC rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira
Idai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dze anti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma sanctions akatijorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo saka ukaona paine munhu anozviti ndewe muno muZimbabwe anoti hatinei neze anti-sanctions day hai ndoononge munhu anenge akarashika
Mamwe masangano evarairidzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level mutungamiri weR2s vaobed masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vakambo rasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19
tokuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinoramba zvichiuyiswa musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19 musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano wateachers for ed apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanctions asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi tiri kutiwo muno muzimbabwe chero kana America ine foreign policy yayo isusu tine zvatakatadza tinoona kuti pa foreign policy ya America vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu havadi vanhu vanobirira maelection havadi vanhu vanombunyikidza vamwe kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe ichiramba ichibirira maelections ngaiite izvozvo asi ine plan wo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi hazvidi kuti vana vaungane vachiimba hazvidi mapoemu zvinoda kuti hurumende inge ine plan an economic plan
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwawo kutora mashoko mangwana kustate house vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi ukuwo vaimbi vachizotarisirwawo kuita pungwe vachiimba kuchitungwiza aquatic complex vachikurudzirawo kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vanotungamira nhengo dzezanup f muparamende vapupuraito garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita
saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe asi hurumende yezanup f ngaisandure mabatiro ainoita zvizvarwa zvenyika inoi ngaitarise kuipa kwakaita kuponda kubatwa kwezvibharo kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu izvozvo kana zvichinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese vezimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvibve
nyika dzekumavirira dzakaita seamerica dzakatemera zimbabwe zvirango zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika america inoti zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika asi vanotonga nedemo chete zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001 america inoti nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
zvichakadaro mutauriri webato rezanup f vachris mutsvangwa vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kukanganisa upfumi ngatinzwei hurukuro yataita navo
tiri kufara kuti africa yadzokera patakanga tiri kumakore ekuma1910 ne1970 ekuti mumwe wedu akatatapurwa nesu tese muafrica tatatapurwa saka pane nyaya yemasanchez america yatatapurana neafrica inyika hombe inode ushamwari muafrica hezo kwaana kwedzimwe nyika dziridi dzaakuuya dzichinanzva kuti paukuru ipapo
inyika dzipi dzi vamutsvangwa mungape muenzaniso
ana russia vapo ana turkey aripo ana iran ana china takati wandei nyika dzavaudza kuti pasi patisandarara saka america inotodawo shamwari dai yambonzwo nzeve dzayo tinopfunza dzevanhu vemuafrica vari kuti nyaya inye masanchez nezimbabwe hatisi kuida zvingabatire zvachose
muromo hauzarirwe nerwizi kavamutsvangwa zvii zvamuri kuitawo imimi sehurumende yezanup f kuona kuti magadzirisa nyaya dzezveupfumi kunyange paine zvirango zvacho
inisu vezanup f chatirikuita ndechekuti masanchez angae akanga ari yekuti mari isapinde muzimbabwe saka mari yekufambisa upfumi yekuvandisa upfumi capital ikashayika munyika vanhu upenyu hwavo hunoramba huri hurombe saka nyika yanobva yadzokera kumashure taimbonio zvana-indigenization zvaito pamitira pamasanchez eamerica kuti mari isapinde munyika president vabvisa zvese izvozvo zvekare vaakupa mubayiro wepremium on investment kumafunds ari pinda munyika medu izvi zviri kufadza mabhodhirumu emakambani mazhinji pasi rino rese nyika dzakasiyana siyana kuti vachitanga kuita dangemutandi uya muzimbabwe kuti vadzoita mainvestment avo iko kundokuzisa masanchez netsvimbo tsvuku chaiyo inoaparadza kuti tivake ikonomi yedu nekuuza mari itsva inovandisa upenyu hwevanhu vomuzimbabwe sezvo vakafunda zvachose vane urongwa hwavakapiwa namwari hweupfumi husina ani munhu hunoita kuti munhu arwere mafutsi arwere muromo
asi kaivo veamerica nevamwe havari kuti munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya yemhirizhonga vachipomera bato renyu rezanup f
kwangu yekungozungurika kwenyika yaifunga kuti masanchez aya anotiviga zvino zvakona zvinoyakuhwanda neshisha america ichikuda kutaura kuti mhirizhonga kune nyika zhinji dzainofambidzana nadzo dzinoita mumwe mashura pasi panapa pane nyaya dzezvepolitics imugara muno muafrica zvamuti hatina nedzipoindi because tinotaudzwana nemunhu wese haina yacho yainoita nadzo asi isusu 20 years nemutemo chaiwo wenyika masanchez asigara apresident vasinobva kucongress takabvitwa nenzira yekuti takabvutira varungu vechiangrosaxon minda ndonyaya ichaito iripo.
Mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa vari parunhare muharare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weHuman and People's Rights uri kuitirwa kuGambia pari zvino, uye vari kuchema-chema kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi nevezanupf vachiti vari kuvandudza mitemo uye munyika mune utongo hwejekerere, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaRobert Mandinde, avo vachangobva kumusangano uri kuitirwa kuGambia wekodzero dzevanhu.
Nyaya yekutanga inyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzeavo vanoshanda vakazvimirira vega nevemapato anopikisana nehurumende maopposition political parties. So pane issue what we call pachirungu shrinking civic space. Tiri kuona izvozvo pane bhiri riri muparamende reprivate voluntary organization abandonment bill iro riri kuisa chisungo chekuti mabhuka ose anoshanda akazvimirira ega anofanira kuti anyorese, kana achinga anyoresa shanda nemitemo yavanenge vapiwa inochitiwa nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo vamandinde?
Tiri kuteerera mashoko anonyanya kutaurwa zvikuru nemutungamiri wehurumende nevamwe macabinet minister vanotaura zvikuru nyaya yokuti iyo pane mango ari kunzi ari kuita humbimbi ndoga ari kushanda zvekuda kupikidzira hurumende vanofamba vachinonyepa kunze. Zvinova izvo zvatiri kutuisa kungozorana zvinhu zvemanyepo, nekuti chinenge chiripo ndeyekuti tikati kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kunyimwa mabhero, vanhu vari kusungwa dzevanhu vanenge vari vemaopposition political parties. Vanhu veruling party vakakomita the same offences havasi kusungwa, tonzi muri kunyepa. Ati chokwadi chinenge chiri pachena panyaya dzakadaro. Saka pane nyaya dzakafanana neidzozvo. Togotarisa zvakare nyaya dzatinoona dzekuti kana muchienda kusarudzo like last time we observed kuti maopposition political parties were not being getting sufficient campaign space like campaign rallies aibvanwa vanhu vachisungwa nekushungurudzwa. Takaona zvakaitika kukwete nekuti vanhu vakapesopisira vachaya. So imwe yenyaya dziri kubuda.
Asi misangano yakadai inoshanda here vamandinde? Nekuti vamwe vanoti vatungamiri vemuAfrica havateedzere zvinenge zvichitaurwa kumisangano yakadai, kusanganisirawo imo muZimbabwe.
Ukaona kukura kunenge kwakaita delegation yeZimbabwe inoratidza kuti inoteerera zvikuru zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Iyo chainoedza kuita kuda kuzvichenesa munyaya idzodzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaGilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari, kunyanya vanenge vachibva kune dzimwe nyika vachienda kumusha pazoro reAfrica Day, kuti vasamhanye kana kunwa doro sezvo uwandu hwevanhu vari kupinda mutsaona panguva dzezororo huri kuwanda. VaJuru vanoti rimwe dambudziko riri kutarisana nevatyairi kunyanya vemabhazi kumiswa nemakoronyera nekubirwa panguva dzezororo. Ngatidzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Pazorore Africa Day sangana re International Cross Border Trade Association tinokurudzira vachikaire vasina kufarisa vachikaire vasina kunwa zvinodhaka vachikaire vasina kunwa mvura inoita kuti vanzwe sevakati ngwarei kudarika zvavari tinokurudzira vachikaire kuti vakoshese upenyu hwevanofamba navo vakoshese upenyu hwevana vechikoro upenyu hweavo vanokrosa maboda vachiriritira mhuri dzavo zvekare tinokurudzirawo kuti vari kunze kwenyika vazive kuti pane zvakawanda zvinoitika zvinogona kuvaisa panjodzi saka tichingovakurudzira vanhu vese ivavo kuti vange vachingongwarirawo uye kungwarira nematsotsi panguva ino tichikurudzira zvekare dzehurumende dzeafrica kuti inguva yekuti vange vachirangarira vana veafrica vanotambura vana veafrica vasina cheuiri kuti vange vachiisa mitemo inorerutsa kunyanya pakuyambuka mabhodha munhu achibhadhara juti rinonzwisisika kunyanya munhu achiyambuka bhodha zvekuti munhu aabvumirwe kuyambuka bhodha asina kana pasipoti sezvinoitwa kunyika dzakaita sainge ana europe tinge takabata saizvozvo sevari veafrica
tinoona zvakare nyaya iyoyi yekumabhodha yanga iri kunetsa pane vanoita zvekufamba macross border vamunomirira zvakamira sei pari zvino
kumabhodha zvachangomira zvakadaro asi dambudziko ratinaro pari zvino ndere bhodha rebridge rinove raakudhura zvinotyisa mitengo yakawedzerwa nekuda kwekuvandudzwa rakaitwa saka tinoona kuti zvinhu zviri kuzongopedzisira zvaita kuti kuno munhu achashandisa chinhu ndiye anozonyanya kukuvara nekuti uya apfuura nepabhodha akadhurisirwa anongozowedzera mitengo zvakuya zvakuvadza vana vezimbabwe vanenge vachizoshandisa zvinhu zvinenge zvauya kuburikidza necross border trading
zvii zvamungakurudzirawo hurumende panyaya iyi
hurumende tinokurudzira kuti ikoshese vanhu kwete kukoshesa mari nekuti mari inotorwa nehurumende yemitero ndimari inenge ichifanwa ichibatsira vanhu saka kana ikange yavakutokonzeresa kuti vanhu vatambure zvakakura izvo kuti hapachisina cheuyira hapachisina chazviri kubatsira kunge vachitora mari kuti vanhu vange vachibatsirikana zvakakura kuti vavakutotora mari kuti vanhu vatambure
avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vachitaura namavlas muchanganya uye westudio 7 vari kusouth africa iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbova gurukota rezveupfumi kubritain varish sunak vave kutarisirwa kutora chigaro chekuva muutungamiri hwehurumende yebritain izvi zvinotevera kusiya basa kwakaita amai liz truss vasunak vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa uye ndiye munhu asiri muchena wekutanga kutungamira hurumende yebritain vabereki vavo vakaberekerwa kukenya nekutanzania muafrica kunyange hazvo vari verudzi rwechiindia mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru panyaya dzekuferefeta nyaya dzeuori ari chizvarwa chekupakistan ashad sharif anonzi akaurayiwa nemapurisa emukenya pavainge vakavhara mugwagwa kana kuti roadblock mapurisa anoti akamupfuura asingazive kuti ndiye mutori wenhau uyu ane vanhu vanomutevera patwitter vanodarika mamiriyoni maviri uye ainge aenda kunopotera kukenya mushure mekutiza kupakistan nenyaya yekutyisidzirwa nerufu pakistan yakurudzira hurumende yekenya kuti iferefete firo yakaita mutori wenhau uyu Ukraine iri kuramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti iri kuda kushandisa chombo chinoparadza ichiti iyo Russia ndiyo iri kuda kuita izvi yozonyepera Ukraine. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia ndiyo chete ingakwanisa kushandisa zvombo zvemhando yenuclear. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNATO kubva kuBritain, United States neFrance anoti hurukuro yavaita parunare negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vaSergei Shoigu yaburitsa pachena zvavari kutaura zvekuti havafunge kuti Ukraine ichashandisa chombo chinoparadza. Zimbabwe iri pakati penyika mumakore makumi maviri nemashanu adarika ine madzimai akawanda anofa achisununguka kana kuti vachibvisa pamuviri. Kubvisa pamuviri kana upenyu hwemudzimai usiri munjodzi kana kuti asina kubatwa chibharo hakutenderwe munyika. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu varikurudzira kuti mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri weTermination of Pregnancy Act wa1977 ubviswe nekuti uri kupa kuti madzimai aende kune vanhu vasiri vana mazvikokota kunobvisa nhumbu vachizoguma varasikirwa neupenyu. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Ya nzvi munyaya dzezveutano Dr. Christopher Kairos Mbizi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinorwadza kuti vamwe vanobatsira madzimai aya kubvisa nhumbu vashandi vemuzvipatara nemakiriniki.
Unfortunately vanhu vari kuita backyard abortion, yet not illegal abortion. And unfortunately zviri kuitwa nemachiremba, manesi, ma student nurse, nevamwe vanhu nje vanozvitiva nenge paine ruzivo rweizvozvi. But vakawanda vacho vanenge vasina ruzivo and zvinozopedza zvakonzeresa njodzi dzakaita sekuti panoita infection yechibereko inonzi sepsis inokwanisa kuita kuti chibereko chiore because panenge paine zvinenge zvasarira tisina kunyatsoklinwa, tisina kunyatsosukwa zvakanaka. Munhu anogona kutoshaya nekuda kwesepsis iyoyi. Munhu anogona kubleeda sitereki, anogona kushaya futi nekubleeda ikoko.
Kunyangwe paine mutemo unorambidza kubviswa kwenhumbu, Dr. Zimbizi vanoti hapana anosungwa akaenda kunorapwa asangana nematambudziko achibvisa nhumbu zvisiri pamutemo, nokuti basa ravana chiremba nderekungorapa vanhu vasingabvunze zvakawanda.
Nawo abortion kubvisa nhumbu muZimbabwe hazvisi pamutemo nekuda kwemutemo unonzi Termination of Pregnancy Act of Zimbabwe which was enacted in 1977. Hazvisi pamutemo ende mutemo ukachikorwa iwoyu unotakura mutongo between 5 and 10 years mujere. Hapana option yefine. Asi pane dzimwe nzvimbo anonzi maconditions painobvumidzwa kuti iitwe, that is kana nhumbu isati yapfuura 22 to 24 weeks dzekukura and inofanira kunge paine mvumo yemachiremba mairi ne one specialist ndeyekuti kana kuendera mberi kwenhumbu kuchizoisa upenyu hwamai patsaona kana kuti munhu kana akaitwa zvekurepwa kana kuti inonzi incest which is bonde rinoitika between hama nehama, hanzvadzi nehanzvadzi kana kuti baba nemwana.
Mukuru weWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti vane chirongwa chokudzidzisa madzimai nezvemutemo iwoyu nekuvakurudzira kuti vasatya kuenda kunorapwa kuzvipatara sezvo upenyu hwavo hwakakosha.
Pari zvino tiri kufamba tichidzidzisa madzimai maererano nezvemutemo wekubva kwepamuviri watinoti iwo Termination of Pregnancy Act. Nekuvadzidzisa zvakare pamusoro pechirongwa chakaiswa nehurumende chinotarisa kuchengetedzwa kana kuti kurapwa kwemadzimai vanenge vabva pamuviri.
Mukuru weWomen's Coalition Zimbabwe Harare Chapter Amai Charity Mandishona vanoti dambudziko rekubvisa mimba rakakura chose.
Nyaya yenhumbu dziri kuitika zveshuwa ndofunga pane nyaya iri kutirwadza. Vana vari kufa nekuenda kunobviswa nhumbu idzodzi, even vanhu vakuru vari kufa, vamwe vari kubva vazouya developa makensa vatamba tamba nechibereko chiye nhumbu iye yazobva zvisina kunatsotsarukana. Saka isu tiri kuti kwagadziriswa mutemo wekuti vanhu vakwanise kuti akaita nhumbu anenge achiona kuti akwanise kunoibviswa.
Sangano rinoona nezvekodzero dzemadzimai akazvitakura reGoodmaster rinoti muna 2016 vakadzi vakabvisa pamuviri zvisiri pamutemo vaisvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu uye ane mazana masere kana kuti 66,800. Nyaya yekuti madzimai atenderwe kunobvisa nhumbu inounza kusabatana munyika, sezvo vamwe zvikuru vemakereke vanoti kuita izvi kwakangofanana nekuuraya munhu. MuAfrica nyika dzinoita kuti zvive nyore kubvisa nhumbu iCape Verde, South Africa neTunisia. Gakava iri riri kuitikawo muAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapenidzi.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chapona nepasakare shumba nhasi makwikwi T20 World Cup 2022 kuAustralia mutambo neSouth Africa. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup wamiswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge chicharohwa. Mutambo uyu wamiswa South Africa yakanda maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda uyezve vashandisa maova matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe yanga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maova kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemaChevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo zvinombozikanwa here? Hazvina garanti izvi. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatongowina. Isi tingofunga kuti haainongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Scandaraza, Regis Chakabha naSean Williams kwakanzwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe, Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket neRugby Edmond Mutetwa anoti pointi yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Pointi yatawana paSouth Africa pointi yakakosha zvakanaka. Tatanga Super 12 yedu zvine mutsindo zvokuti hatisi kuona chichatitadzisa kutenda kumberi uku. Zvokuti tikabata ningini Pakistan apo pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Sean Williams naCraig Evin. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Koti vasvike pachinhanho cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tirikutarisa nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanopikisa vachipomera ZANU-PF mhosva yekukanganisa kutsvaga rutsigiro murunyararo, asi ZANU-PF ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 maniru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Hurumende yoshorwa nekumanikidza varairidzi kuti vanoratidzira nenyaya yezvirango vana vechikoro vachinyora bvunzo. Zimbabwe cricket yoita mangange neSouth Africa mutambo watambirwa kuAustralia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gaina Saidi munaudze isindebele.